Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 9/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Easter Sunday ndo watinoti moyo wechiKristu nekuti ndiro zuva vaKristu ravanorangarira kumuka kwaJesu Kristu.
Vatendi vechiKristu muZimbabwe vopatana nevamwe pasi rose kupemberera kumuka kwaJesu kubva muvakafa.
Kugadzirisa leadership ndokunodikwa nokuti kwese zvinotangira kuutungamirira hove inoora kutangira kumusoro saka zvokunoti waona hove yaora unobata bata kumuswe uko
Mutungamiri we Citizens Coalition for Change va Nelson Chamisa vanoti uori uri kufushunurwa ne Al Jazeera unoratidza kuti nyika yave kuda vatungamiri vatsva Tichakupai mamiriro akaita zvino mukaso Premier Soccer League umo zvikwata zvine mukurumbira zvatanga mwaka uno zvine mutsindo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechiKristu munyika vabatana nevamwe pasi rose nhasi mukupemberera zuva rekumuka kwaKristu kubva mune vakafa. Vatendi vaita izvi nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira kuimba nekunamata. Mukuziya nezvekukosha kwezuva ranhasi muchitendero chechiKristu, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata.
Easter Sunday ndo watinoti moyo wechiKristu nekuti ndiro zuva vaKristu ravanorangarira kumuka kwaJesu Kristu asi zvikuru ndiro zuva ravanorangarira kukundiwa kwerufu nesimba roupenyu muna Jesu Kristu saka izuva rakakosha zvikuru kuvaKristu haisi nyaya yenhoroondo yekutarisa kumasure kwemakore anodarika zvuru zviviri zvekumuka kwaJesu.
Munga jekesa here ipapo Reverend?
Inguva vaKristu yavanorangarira kuti masimba oakaipa anowana mucherechedzo wawo wakazara murufu hauna simba kuvanhu vanotenda uyezve shoko rekupedzisira ramwari harisi rekukundikana. Shoko ramwari rekupedzisira ishoko rekukunda. Saka vaKristu vanopembera vachirangarira zuva iri nenyaya yekuti upenyu hunokunda simba rerufu.
Ko vatendi vanopembera sei zuva rekumuka kwaJesu iri Reverend Mutata?
Zuva reEaster rokumuka kwaKristu ndiro rimwe remazuva anopembegwa zvakada kufanana nevaKristu vazhinji. Hongu vanogona kunge vane tutsika twavo tunosiyana asi vazhinji vanopemberera zuva iri rinotanga nePalm Sunday kana kuti svondo remichingwe rozosvika pamusi wechishanu chakanaka roita mugovera rozoti musi wesvondo vomuka mangwanani.
Vanenge vachiita sei apa?
Vazhinji vanoita rumuko mangwanani ngwanani votanga nemupiriro wesvondo rekurangarira kumuka kwaKristu pamwe chete voita kupembera nekudya pamwe chete vamwe vanodya muviri neropa zvaKristu pamwe chete vamwe vanotoita mabiko chaiwo ekudya mafidlongo musi weEaster iwoyu.
Zvimwe chete here izvi kunyika dziri kumawirira kana kuti kuEurope nenyika dziri kumabuda zuva kana kuti kuEast?
VaKristu vekuEast nevaKristu vekumavira zuva kana kuti yatingati Western Church yanga ine mazuva ekupembera Easter akasiyana, asi tinoziva kuti pari zvino pane nhaurirano yekuti zuva irori rigopemberegwa sumwe chete. Ndechimwe chezvinhu chinosangana vaKristu vakawandisa pasi rese, chinoita kuti vaKristu vakawanda vadzidzane. Ndo imwe yemark yatingati unifying mark yevaKristu vazhinji, kupemberera kumuka kwaKristu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare kuGeneva, Switzerland. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vanoti zviri kuburitswa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera zvinoratidza kuti munyika mave kuda utungamiri hutsva. VaChamisa vanoti upfumi hwenyika huri kudyiwa nevashoma vakawanda vachinonga svosve nemuromo. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende ichaongorora vose vari kunzi vaiita uori neAl Jazeera mukutengeswa kwegoridhe uye mukuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Vamwe vanhu vanomwe vakadomwa neAl Jazeera vakatotorerwa matano neReserve Bank of Zimbabwe sezvo mabhanga avo akanzi aone kuti avashandise mari dzirimo. Asi hapana kutaurwa kuti imari dziri mumabhanga macho. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaChamisa.
Munongozviona kuti nyika yedu yakuda kuti ichishanduka, pakuda kuti maoko ashanduke. Maoko aripa yanovinza. Mukatarisa muromo iripo yei yakakura zvikuru, madyira ayo inokokota gapu zvekuti upfumi hwenyika hwaparara. Mukatarisa here kubiwa kuri kuitwa goridhe? Pangotaurwa goridhe chete apa paAl Jazeera apa. Asi izvi chinongova chidimbu chezvabudiswa. Gomo guru harisati rabuda. Apa tangorakidzwa kadombo karvinga kadikidiki.
Sei muchidaro vaChamisa?
Pane nyaya yekuti kuchii chiri kuitika kuplatinum, kukromu uko? Chii chiri kumboitika kumwe kwese kuna nadiamond? Ko chii chiri kuitika kumadrugs ari kungopinda ari kudya mari idzodzo? Ndiani ari kutengesa madrugs aya? Chii chiri kuitika kunyaya dzetobhako yedu inoenda kunze kwenyika? Varimi vanoshanda nesimba kudonje kutobhako kukotoni kune zvirimwa zvose, asi chavanowana hapana. Kana ivo vanorima chibage hapana. Pane vana makoronyera vari pakata vari kungodya zvevapfupi nekureba, vari kungodya zvevatete neukobvu hwavo, vari kuzviratidza kuti hwitakwi. Saka nyaya iyo inoda kugadziriswa.
Nekuda kwehuori hunonzi huri kuitika uku, zviri kukonzerawo matambudziko akaita sei kunyika yeZimbabwe?
Nyika yedu 68% havana chikafu, 68% vari food insecure, 49% vane nzara inotyisa nenhamo inotyisa, extreme poverty nezvinotaurwa nana World Food Program nana World Bank. Zvazvinoreva ndezvokuti pane zvinoda kugadziriswa. Migwagwa yedu haisati yambogadzirwa kwemakore 43 apfuura, migwagwa hapachina, yangova nzizi dzega dzega, mihomba yembambaira. Mukanotarisa zvikoro hapana kana chakavakwa. Zvipatara zvatova muchipatara, izvo zvipatara zvacho zvinofanira kurapa urwere ndo zvakutorwara. Saka zvose izvi zviri kuda kugadziriswa.
Zvii zvingaitwe kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Chinogadzirisa nyaya ndechekuti manga haakweshwi kumakumbo, manga anokweshwa mumusoro ozoenda hako kumakumbo. Saka kugadzirisa leadership ndokunodikwa, nokuti kwese zvinotangira kuutungamiriri. Hove inoora kutangira kumusoro. Saka zvokunoti waona hove yaora unobata bata kumuswe uku, nhamo yegwaya kuora kutanga nokumusoro. Saka ngatigadzirisei kumusoro, ndokunoda kuvandudzwa zvese izvi kuti zvipere
pano todikwa chimbi chimbi kuti nyika ishanduke tive neutungamiriri hwejechetere, utungamiriri hunotyikana kuremekedza vanhu nokutyikana kuremekedza Mwari.
Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed nasi vapika kuti vachaparadza mauto nemapurisa ose akaumbwa nematunhu akasiyana-siyana munyika mavo, vachiti izvi zviri kukonzera kunetsana nekusagadzikana kwenyika. Mauto aya achapinzwa muuto rimwe chete renyika, zvimwe chetezvo zvichaitwa kumapurisa. Kubva zvakatanga hondo munyika iyi muna mbudzi 2020, mauto nemapurisa erudzi rwechiAmhara akatora nzvimbo iri kumawirira kwedunhu reTigray, yagara ichirwirwa nevanhu vechiTigray ava nevechiAmhara. Vatori venhau havabvumidzwe kuenda kunzvimbo iyi kunonzi kuri kutyorwa kodzero dzevanhu. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, China yapinda muzuva repiri nhasi ichidzidzira zvechiuto nekushandisa ndege nengarava dzehondo pedyo neTaiwan senzira yekuratidza kwayo kusafara nedanho remutungamiri wenyika yeTaiwan Amai Tsai Ing-wen rekunosangana kucalifornia, America, nemutauriri wedare reparamende remuAmerica reHouse of Representatives vaKevin McCarthy. China yati chirongwa ichi chinonzi Joint Sword uye chakanangana nekuyambira vanoda kuzvipatsanura kubva kuChina, vachitiwo Taiwan inofanira kuziva kuti iri pasi peChina uye vacharamba vakaitarisa. China inoti Taiwan idunhu rayo, asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti China ikarwisa Taiwan vanotumira mauto kunoibatsira kuzvidzivirira. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tina
makadiji youth inzinoitwa Opportunity Makanga, ndinoshandawo nebuka rinonzi Mwanasikana Wanhasi, ndichiritungamirirawo. Boka iri iboka rinoshanda nemadzimai nevanasikana.
Takambokurukura mavhiki apera muchitaura nezvimwe zvirongwa zvamuri kuita, asi iko zvino madzoka nechimwe chirongwa, mungatiudza kuti ndechei chaizvo, zviri kufamba sei?
Tiri kufamba zvakanyanyisa nenyaya yekukurudzira hutano hwemadzimai kana vari panguva yavo pamwe chete nevanasikana, nekuti tiri kutarisira tasara nedambudziko rokuti zvavanoshandisa kana vari panguva yavo hazvichinyatsokuwanika zvakanaka. Dzimwe nguva zvinenge zvichidhura and madzimai edu mamwe vazhinji pamwe vanenge vasingaendi kumabasa ndanezi vanenge vasitorinangana nemari yacho yekutenda. Saka tinekambeni yedu iyo inozvishongedza mwanasikana. Saka kana tichishongedza mwanasikana tiri kuti ngatibatsiranei kuti madzimai nevarasikana pavanenge vari kunguva yavo zvinhu zvinovafambira zvakanaka. Naizvozvo tine vamwe vanotibetseredzawo vamwe vemasangano nevamwe vakazvimirira vachitipo dzimwe nguva anogona kuti titai mari yekuti tengai zvinodiwa nemadzimai kana kuti dzimwe nguva anotiunza zviri zvinhu zvacho zvavanoshandisa zvakaita semapedzi matampons nezvimwewo zvinobetseredza.
Kunze kwekutenga zvekushandisa izvi, pane zvimwe zvamuri kuitawo here zvekuti vamwe vasingakwanisi kuwana mari vabatsirikane?
Takatangawo zvekuti tinobatsira madzimai nevanasikana kuti vakwanise kuzvisonera aya kune kumari izvozvo pedzi. Nekuti takaongorora zvekare kuti akanakira kuti anoshandiswa kunguva refu, haarasi kana achinge ashandiswa ipapo, uyezve anochengetedzawo nharaunda. Uye takwanisa kusangana nemadzimai nevanasikana tichitaura nyaya dzeutungamiriri.
Pane shanduko here yamuri kuonawo?
Pane shanduko pamafungiro avo, nokuti vamwe vacho vaizofunga kuti havazvikwanisi uyezve vaizvitarisira pasi vachiona sekuti vasina kufanira kana kuti utungamiriri hunofanira kuitwa nevanakomana kana kuti nevarume chete. Asi tiri kuona kuti naivawo vatovo neshungu dzekuda kupinda muutungamiriro hwakasiyana siyana. Takatarisa mumakomuniti medu kana ivo kumatechaishen kune iya yatinoti SRC yeutungamiriro hwavana hwepaunivhesiti. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita izvozvo, uye tinotenda nokuti tine vamwe vanotibatsirawo vari kuitawo mabasa mamwe chetewo. Tinobvisa mamwe makungano ekuti tinoungana tese pamwe chete tichipangana mazano nokumbiridzana kuti tikwanise kuita chinhu chimwe chete chinounza budiriro kumadzimai nevanasikana. Saka ndinodaira kuti zvatiri kuita uye basa ratakatanga izvi riri kufamba mune zvakanaka. Asi matambudziko haashaiki zvavo.
Ndeapi aya mungapawo muenzaniso?
Ndinangoti dambudziko guru ratinosangana naro nderekuti hatikwanisi kuti tibate mudzimai wese nemwanasikana wese munyika yedu, nokuti vamwe vava kune dzimwe nzvimbo dziri kure kure, aya tinoti mahadrich areas, nokuti inenge iri shure yedu yekuti tisvikewo kumusikana ari kuzasi zasi kwayo nyika kuitira kuti pachova ane anotaririra. Saka naizvozvo pamwe pacho tinogona kuti tisingakwanisi kuti tisvike kwavari tikwanisewo kutaurisa hurukuro navo vakwanisewo kubhenefita kune zvatinenge tichiita. Chimwe chinogona kutitadzisa inhau yekuti vamwe vanenge vasina kana mafoni, nekuti isusu gore ra2020 ratakatanga ndiyo gore riya rakuti COVID-19 ndopa yakanyanya kukurumbira chaizvo, uye vanhu vakanga vakavharirwa muzimba nekuda kuende kudai. Saka isusu takagona kushandisa mbozhanhare dzedu pakutaura nemadzimai nevanasikana, nokuti takavhura mawhatsapp group akawanda zvisingaita anodarika 10 ekuti tinge tichiita hurukuro dzakasiyana siyana maererano nematambudziko aisanganikwa nawo nemadzimai nevanasikana panguva iyi.
Saka vanenge vachida kubatsiranawo nesangano renyu vanokubatai papi?
Ini ndinoda kuti tinowanikwa pafacebook papezi redu Facebook peji yedu inonzi Mwanasikana Wanhasi. Vamwe munokwanisa kuona kuti zvese zvatinoita munharaunda dzedu ndozvatinozviisa ipapo kuitira kuti munhu wese agova neruzere zvatiri kuita. Uye vanoda kutotibata vanogona kupinda kana mainbox yedu. Tiripo zvakare patwitter, tiripo painstagram, tiripo palinkedin. Kasina kana paine vamwe vanenge vachida kutibata paemail, email address yedu inoitwa iyo info@mwanasikanawanhasi.org. kana kuti muno vanogona kutibata directly kuemail yangu inediyo opomakanga@gmail.com. Opo yacho ina opoh makanga@gmail.com. kana kuti vanogona kutibata parunhare panhamba dzinoti 0783743968.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare opportunity nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, ndinotendawo nekuvawo neni pachirongwa chenyu chanhau.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Opportunity Makanga vesangano remwanasikana wanhasi. Vateereri, ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichitarisa nyaya dzinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Vateereri, ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatinzwei mubvunzo watinawo nhasi.
Manheru, nendinoitwa Jedube. Tine mubvunzo pamusoro pezviraviro kuti zvinobvumidzwa kumwa kangani pagore roga roga, kana kuti munhu anobvumidzwa kumwa kangani pagore roga roga, uye munhu anobvumidzwa kuregedza kudya mbiriso panguva yakadii? Muzondipawo mavhesi anodudzira mibvunzo iyoyo. Ndiripo pakuda kuziva. Nyika zvedu tiri kuMozambiki.
Kutibetsera nemubvunzo uyu tina vamunoziva mose mufundisi Oliver Mandisodza. Chinokukwazisai mufundisi, hoyo mubvunzo.
Kazuwai wadiwa vateereri, ndinotenda Mwari vari kuitire zvakanaka. Titasamusokorera Mwari nhau yechidyo chirairo mwiri washe kana kuti Holy Communion inhau inokosha zvikuru kuna vose vanotenda muchitendero chechikristu. Kuti tinzwise nyaya ingaita seshoko raMwari kubva payakatangira muna Exodus chapter 12 yese zvayo pavhesi 11 papari kutsanangurwa mudyirwe waifanirwa kuzoitwa pasika ichinzi iyi pasika yashe, nekuda kwekuti Mwari vaizoita chitwo chikuru chekudzivirira vana veIsraeri kubva muutapwa vachienda mukusununguka kuKenani. Pari kunzi pachafamba mutumwa werufu achiuraya matangwe ose. Saka paifanirwa kuiswa ropa pamagoni kuitira kuti mutumwa paaiona ropa aizopfuura. Saka changa chii chitiko chikuru chakasakisa kuti Faro azoti regedzai vanhu ava vaende zvavo, handisisina simba here kuti tirambe takavabata? Kwaita kucheva kukuru muIsrael.
Mufundisi Mandisodza, sei Mwari vakaita chiitiko ichi?
Mwari vakaisa chiitiko ichi nenzira yekuratidza ukuru hwavo nekuramba achizorangadza vana veIsraeri kuti ngazviitwe gore negore. Pavhesi 14 inotaura kudaro. So chinhu chaiitwa gore negore.
Muteereri abvunzawo pamusoro pekukosha kwembiriso. Mungatiudze pamusoro penyaya iyi mufundisi Mandisodza?
Tichitarisa kukosha kwembiriso sekubvunza kwazvaitwa, mbiriso yanga iripo kuratidza kuti yaimirira zvivi kana kuti kusarurama. Saka panguva yaidyiwa yaipembererwa chiitiko chepasika ichi, apaifanirwa kushandiswa chingwa chine mbiriso kuratidza kuti vaIsraeri vanga vakasiyana nevamwe marudzi akanga ariko panguva iyoyo.
Nemhaka yei mufundisi Mandisodza, mungatijekeserawo here zvishoma, zvinorevei izvi?
Zvoreva kuti izvoni pane zvimwewo zvidya zvaiitwa zvinhu zvaiserebhuretiwa panguva iyoyi navaIsraeri. Yanga isingori pasika badzi, asi vane zvimwe zvinhu izvi zvavaidi zvavaipemberera, mamwe mafist avaiita mukufamba kwavo. Asi tinoziva kuti nhau iyi payaizonongedzera pakuya kwaJesu, paiuraya ropa reGwayana, zvaitarisira kuzvainongedzera kuna Jesu pavaisakirifaisa ipapo. Zvoreva kuti pataakusvika panapa kuna Luke chapter 22:18-20, tasa zvakare Matthew chapter 26:26-28 na Mark 14:22-24, Jesu uri kuratidza chiitiko chitsva chekutaura kuti iye akuenda pamuchinjikwa. Unosvika paanogara navadzidzi vake, unotora chingwa akamedura akachidya akati, uyu muviri wangu unomedurirwe imi. Akavatora, torai mudye, itai izvi nguva dzose mukandirangarira. Unosvika paanotora mukombe akanwa pauri akati, uyu iropa rangu iro inova sungano itsva iri muropa raJesu Kristu iyi. Saka inhau yekuti izvi zvinofanirwa kuti zviitwe nguva dzose muchimurangarira Jesu. Hapana kutemwa kuti gore negore sezvazvo zvakaitwa kuna Exodus, asi apa paakunzi nguva dzose. Tinobva taona zvakare kuna mabasa avapostori chapter 2:42-47 paru kutanga kusangana wane watende kutanga zviriko zvavaisangana zuva narimwe rimwe wachedzwa zuva narimwe rimwe chimwe chizvinhu zvavaita kwanga kuri kumedura chingwa kudya chirairo chashe
saka mbiriso inotiradzei inorevei apa
paru kunzi mbiriso paya zvechokwadi mbiriso yaimiririra zvinhu zvisakarurama kana kuti kutadza kana rebellion saka paitwa paseka kwainzi shandisai chingwa chisina mbiriso asi nhasi notona nekuti jesu wauya wafa wabvisa watora kutukwa kwose marwadzo ese abva aroerera pamuchinjikwa hazvichanyanyi kukosha maningi kuvanhu kuti chingwa chine mbiriso kana chisina tiri kuona vanhu vachishandisa chingwa esimbol semucherechedzi wemuviri wajesu kristu ndinotenda mwari anokuitirai zvakanaka mwari wakuropafadzei mwari wakusimbisei ndatenda
tinotenda zvikuru mufundisi Oliver Mandisodza vateereri WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo zvikwata zvitatu zvine mukurumbira nenhoroondo yakasimba Dynamos Highlanders Naked United zvatanga mwaka uno wenhabvu wePSL zvakasimba asi kuti zvingakwanise kubvuta mukombe kubva kuFC Platinum here Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
zvekwata zvitatu izvi zviri pakati pezvikwata zvina zviri pamusorosoro pegungano rePremier Soccer League izvo sati zvamboitika kwemakore akawanda Caps United ndiyo rutungamira makundano aya nemapoints gumi asingangodarikwa nezvibodzwa neDynamos iyo ine mapoints manomwe asi ine mutambo mangwana neCranbourne Bullets muNational Sports Stadium Highlanders iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints masere point imwe chete pasi peFC Platinum iyo iri pachinzvimbo chechipiri asi mubvunzo ndewekuti Caps Dimbare neBosso dzicharamba dzichitamba nhabvu zvakasimba here zvekuti tsore mukombe wePSL uri mumaoko weFC Platinum kubva muna 2017 mutsigiri weDynamos vaShepherd Saizi vanoti semaonero avo mukombe mwaka uno uri kutorwa neCapes United kana nechikwata chavo
Dynamos Caps Highlanders zvikwidzana asi timu ichatora zvandakatira setimu yangu inonzi Dynamos
mutsigiri weCapes United vamunyaradzi musavengana vanoti gore rino zvinhu zvavo zvakarongeka zvekuti mukombe ndewavo
gore rino ritagadzirisa zvinhu zvedu last season taitambura tatisina financial backup yakakwana gore rino tagadzirisa zvinhu zvedu taane mari
asi muongorori wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti zvana Caps United nana Dynamos kutungamira kwetrakita asi FC Platinum ndizvo
Platinum FC ndoyandi kuona kunge iri consistent
mutsigiri wechikwata cheBlack Rhinos vaMozi Chipeta vanotiwo
ana FC Platinum nana Chikenina matimu anobhadhara saka ndivati kutitira zvatanongena lei
asi murairidzi weManika Diamonds Jairos Tsapera anoti veruzhinji vari kutarisira zvikwata zvisirizvo vachisiya maGem Boys ekwamuchare
naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa
pazvikwata zvitatu zvine mbiri munyika Caps United ndiyo yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2016 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
pamitambo yatambwa nhasi ZPC Kariba yarwa triangle 1-0 aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezuva reEaster rakanaka muchipemberera kumuka kwaIshe Jesu Kristu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.